Manera Kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe shondo mbudzi 24 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo minister of environment paitambudziko riri apo kuti paito riapresitete nekurumi uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagaritane zvakanaka
sangano recenter for research and development roronga kuenda kudare reparamende negwaro renyunyuto riri pamusoro pekucherwa kwezvicherwa munzizi mudunhu remanikaland rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti urongwa hwekuumbwa kwekanzuro inozeya nyaya dzemihoro hwai pachinhano chepamusorosoro sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dzokonzera mitauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvemusangano renhabvu iri Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvenharaunda nekodzero dzevanhu reCenter for Research and Development rinoti mangwana muvhuro riri kuenda kudare reparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pemachererwo ari kuitwa zvicherwa munzizi mudunhu remanikaland. Mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi vanoti sangano ravo rakatoburitsa gwaro reongororo yekucherwa kwegoridhe murwizi mutare kusina tsarukano vachiti ongororo yavo yakaburitsa kuti kwanga kuine makambani akati kuti anga achichera murwizi zvisina magwaro ari pamutemo vamupfumi vanoti sangano ravo rakabatana nevagari rakasvitsa nyunyuto kuhurumende zvakazoita kuti patorwe matano kanokwana kaviri ekuedza kumisa kucherwa uku izvo vanoti zvakazoita kuti vaichera ava vangosiya makomba nematutu evhu zvave kutadzisa mvura kuyerera zvakanaka hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vebazi rezvemigodhi ngatinzwei hurukuro yataita navamupfumi
Problem huru yapo ndekuti zvakangosiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu mvura haisi kufamba murwizi imomo and mabhiriji ezvinofanika mutare bhiriji yava nesimutation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa long murwizi iyoyo and nemvura yakunonaya pane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara Saka ndo nyaya yapo huru iye zvino yekuti panofanira kuti pagadziriswe rwizi irworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka.
Makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo zvokuti zvamuri kutaura zvokugadzirwa kwemabhiriji nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo.
Hakuna changa chichiitwa isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi irworwo rwuriranda mutasa rural district council ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko kufidelity hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko saka hakuna nekuti vanhu havanga vachichera zvisiri pamutemo vanga vachitarisa masimba epolitics so makambani akafopo iwo akanangana kunyanyanyanya nezvematongerwo enyika varwi vavo vanga vachichera ivavo saka havana chavanga vachibhadhara
tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurai
gwara iri kuya uchinda hurumende nezviri kuitika saka aye zvino tiri mubishi nemaresidents kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenta kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo minister of environment paidambudziko riri apo kuti paitwe rehabilitate nekurumidza uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanira kunge zvicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagarisane zvakanaka saka ndodonzo ratinaro pari zvino nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muzimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yezvino yakuuya iri kuuya kudaro rwisa harusi kufamba nekuti vakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanharo atiri kuona ari kutorwa kuti rwisi rugadziriswe kuti mvura idarike ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane nedare reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veminister of environment minister of mines kuti paitwe matanho nekukurumidza kuti rwisi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzimba neupenyu masvondo apfuura aya kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambira mumadhamu aya akasiyiwa iwayo vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhe vamwe vachakatopfutsirwa nevhu akafira imomo
asi chii chiri kutarisisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa
chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana zvavanowana pazvinhu izvozvo ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo ndo dambudziko huru ririmo panyaya yeriver bed mining
iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete mutare river here kana kuti mune mamwe matunhu amakasanganisirawo muongororo yamakaita
kuchimanimani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodayira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika izvakada kudaro gwaro redu rakatiratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese
avo vanga vari mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi vari parunhare kwamutare nestudio 7 sangano rinomirira vashandi vehurumende munhaurirano dzemihoro rezimbabwe confederation of public sector trade unions rinoti urongwa hwekuumbwa kwesangano rinoona nezvenhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende harmonized collective bargaining council hwaive pachinhano chepamusorosoro mutungamiri wesangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions amai cecilia alexander vanoti sangano iri richaumbwa nevamiriri vanobva kuvashandi pamwe nevamiriri vanobva kuhurumende uye patove nebumbiro remitemo vamwe vashandi vehurumende vari kukurudzira kuti national joint negotiating council iyo inove iri kuitungamira nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende pari zvino iparadzwe vachiti haisi kupa vashandi mukana wekutaura zvavanoda panhaurirano dzemihoro ngatinzwei hurukuro yataita naamai alexander pamusoro penyaya iyi
emgensi yedu ndingati gore rino rese yanga ichishanda ichikwanisa kuwirirana panyaya dzekuti tine zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutaura ine meeting setup ndofunga munowirirana nini inenge ichingotarisa zvoda kuti zvitariswe ipapo motokurukura motowirirana kana kusawirirana asi takaita maworkshops nepublic service commission yatakadiscasa tichiona kuti hatifanira kungotaura nyaya dzesalary chete zvakawanda zvatinofanira kudi kunge tichidiscasa saka takatosangana kaviri iye zvino zvitazenge tichisangana zverwetatu workshop ikokoko tinenge tichitarisa zvese zvinobata mushandi mainterest emushandi kuti mushandi kuti ashande anoda chii matools of trade ndinganyanyotaura maybe specifically panyaya yewelfare yevashandi tichitarisa nyaya dzesalary takatoadopta nyaya inonzi fair wage policy
inoitawo basa rei
kune komiti iripo ine vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisa kuti chii chinganzi ichi chinodiwa kuti munhu anzi ari kushanda muhurumende ararama zvese nevana vake saka vakaita come up neframework ine bread basket zvatakazosangana zve tikawirana kuti haizvi ndizvo saka chasara izvezvi kungoita costing yacho saka nyaya dziripo ndedzekuti kana tichinge tawirirana kuti izvi ndo zvinoita kuti mushandi afaniri kuwana tetakuzowirirana tofamba sei kuti tisvike ipapo uye kana tisati tasvika ipapo zvii zvingaitwa zvifanira kubatsira mushandi employer paibva asati asvika palevhel yacho iyoyo
Pane vamwe vari kuti imi munongotambira zvabva kuhurumende.
Ichokwadi vaakademidzo yagara iri nyaya chiri chichemo chedu tichingoungudza gore negore kuti ipapa munoita bhajeti racho ipapa munodi kungotibvunza kuti isusu tinodei. Asi gore rino iri kweshopu kwatakaita ichikoko kupakwanisa kunotaura zvese zvatinoda tikaita zvese zvatinofungira ndozvinofanira nge zviri mubhajeti. Asi isusu tinoona sekuti ten improvement but asi nekufamba kwenguva tinechitozoona kuti tichifanira kutanga tatowirirana kuti chii chatinenge tichizotambira gore rinouya chichapinda mubhajeti. Kwedzeka kuti vazoya vachiti aiwa bhajeti taiita iyi ndo mari yatakupai. Saka mukada kuti vasamuchaona kuti hatisati tatanga kutaura kuti mushando wehurumende gore rinouya chanzi ngachitambira mari. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichitinetsa tichiri mashure mbichana. Asi isusu tichaedza sevamiriri kuramba tichimeka shuwa kuti taramba tiri relevant kune vanhu vatinomiririra.
Kwoitawo vamwe amai Alexander vari kuti dai National Joint Negotiating Council yabviswa zvinozobatsira here vashandi izvi?
Zvinobatsira chose vakandemiri. Muchatarisa kuti NGNC inonyanyopa simba kuna employer uye nekune vanenge vachirana ministry iyoyo kuti zvatinogona kutowirirana ivo vanogona kuzviti hazviite nyange tese vese marepresentative zeemployer naemployee tichiona kuti zvino zviripo uye mutemo unoti hanzi tinenge tichingokonsulta hatinegosheti. Saka zvese zvakanichiitira vashandi izvi tiri kuita asi simba redu patebho ishoma zvikuru. Asi ndoda kufara kuti ndizivise vanhu kuti process yekutotanga harmonized collective bargaining council yapamberi tatova neconstitution. Saka isusu tichinoita tirambe tichienda kuemgency ndechetinoziva kuti emgency ndoichazoita nyamukuta webargaining council. Saka zvese hwaro hwacho framework zvatovapo. Constitution yacho yakaitwa nevanhu vanosanganisira vakabva kulabor nevehurumende.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu paviewe ishona apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga viewe ishona modzvanya pakanzi follow. Apa apadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum tichitarisa nezvezuva reWorld Children's Day. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu chevechidiki chamunosipiwa naTaboka Ncube weStudio 7. Nasi tichitarisa nezvezuva rekodzero dzevana reWorld Children's Day iro rinocherechedzwa musi wa20 mbudzi gore roga roga pasi rose tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children Reverend Taylor Nyanete. Tatanga nekubvunza Reverend Nyanete kuti zuva iri rakakosha zvakadii uye rinocherechedzwawo here muZimbabwe.
MuZimbabwe zuva iri rinonzi World Children's Day rinocherechedzwa zvechokwadi. Ndingati musi wa16 November His Excellency President Mnangagwa sachair weSADC vakakokorodza nyika dzeSADC dzikauya muZimbabwe kuVic Falls kwavaicherechedza zuva iri revana.
Imi munodaidzwa here panenge pachirongwa nyaya dzekodzero dzevana Reverend Nyanete?
Isu sisangano remubatanidzwa vevanhu vanorwira kodzero dzevana tinodaidzwa panorongwa kana kugadzirwa mitemo iyi tichipa pfungwa dzedu tichiti vana vauyevo vataurewo pfungwa dzavo inonzi child participation. Saka mitemo iyi yaumbwa nekugadzwa vana vachibvunzwawo uye vanoshanda nevana vachibvunzwawo.
Asi munoona here idzo kodzero dzevana dziri kutevedzerwa muZimbabwe?
Kodzero dzevana dziri kucherechedzwa muZimbabwe zvikuru takatarisa hurumende pachezvayo. Tichida kunzwisisa kuti hurumende yaita chii, tinoda kutanga nebumbiro remutemo idzva kana kuti ra2013 rakagadzirwa after the Lancaster House. Bumbiro iri rine section inotaura nezvevana chete chete. Saka ndo zvimwe zviri kuita hurumende yeZimbabwe izvozvo. ZImbabwe yapamberi kana tichitarisa nyaya idzi. yamira chaizvo kuti kodzero dzevana dzinge dziripo.
Ndedzipi kodzero dzinotariswa kupiwa kuvana?
Kuenda kuchikoro ikodzero, kurapwa ikodzero, kupiwa pekugara pakanaka ikodzero, kupiwa zvekudya ikodzero, kuteererwa mwana kana achitaura ikodzero, kubatsirawo mabasa emumba kwemwana achidzidziswa kuti anogara sei, anotsvinda sei, ikodzero idzodzo dzemubereki. Saka kodzero hatisi chinhu chitsva, chinhu chagara chiripo, chatinotoita kuitira kuti mwana akure zvakanaka, mwana achengeteke. Because ukadzidzisa mwana kubika, kana ega anoziva kuti kubika kunoitwa sei, stove inoshandiswa sei. Saka pane chakaipa nekudzidzisa ikoko. Hakuna mwana anoramba izvozvo, nokuti zvinomubetsera zuva rake remangwana.
Munozobatsirawo vana nenzira dzipi semasangano anorwira kodzero dzavo?
Isu semasangano akazvimiririra, tinonyora gwaro remaonero atinoita nyaya dzevana. Kuafrican Charter, every 3 years tinoendesa report. KuUNCRC tinobvumirwa kuendesa report every 5 years. Iyo hurumende pachezvayo inosungirwa kuendesa gwaro every 3 years kuAfrican Charter, every 5 years kuUNCRC. Izvi zvinhu zvinotofanira kunge zvichiitwa nehurumende, nekuti ndiyo yakaisa ruoko yega kuti ndabvumirana. Saka isu kana takutaurawo ikoko, tinongotaura mamiriro akaita nyaya dzevana munyika yatigere. Saka isu muZimbabwe tatova nemakore nemakore tichiendesa maripoti aya. Asi kana maripoti edu aenda, chinotanga kutariswa iripoti yehurumende. Edu ozobetserwawo kuti atsanangure mumwe matirenge chiona kuti makasaririra. Saka ndo zvimwe zvatinoita. Iye zvino pari zvino takatarisana nenguva yatiri yebhajeti. Takanga tichisangana nevana, tichisangana nevadare, tichivaudza matinofunga kuti munofanwa kuwedzerwa mari, sezvakaita homwe inobetsera vana vanotambura nemaschool fees, homwe inobetsera vana kuti vavane chekudya, homwe inobetsera vana kuti varapwe, kuti mishonga yevana vari positive inge iripo nguva dzose, uye ichionekwa kuti vana vachivatora. Saka zvinhu zvatinoti zvatiri kuita. Saka bhajeti kana yabuda yataurwa, tinototarisawo tione kuti ndepapi pakawedzerwa, ndepapi pakaitwa zvezvinani panobetsera kuti vana vange vachichengeteka zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, muchirongwa chinotarisa zvevechidiki. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tawanawo mumwe mukuru anonzwisisa zvechitendero chechiMoslem chinotaurwa nevazhinji nemazita akasiyana siyana. Tina Imam Marshall, tokuchingamidzai muchirongwa. Titange nekunzwisisa tsananguro yechinamato ichi.
Chekutanga, chitendero ichi vazhinji vanowanzotaura vachiti chiMoslem, kunyange hedu tichikwanisa kunzwanana mukutaura nenzira iyoyo, regai tibatsirane mukutwasanura mazwi nemashandisirwo awo. Chitendero ichi chinonzi Islam, muchidimbu zvichireva kuzvipira zvakazara muutongi, muumambo uye muumwari waAllah, zvichizadziswa nekuvanamata ivo Mwari vega uye kutevedzera mirairo yavo.
Saka vanonzi maMoslem matinenge tichifamba umu tichinzwa umu ndevapi?
Munhu anotenda muchitendero cheIslam, anotevera gwara reIslam senzira yeupenyu, ndiye anonzi muMuslim.
Saka chinamato ichi mabata kuti ichinonzi Islam chakatanga rini, nani, kupi?
Tinoti mavambo eIslam ari pamurairo uye sarudzo yaMwari. Isu semaMuslims tinotenda kuti Mwari akatisikira kuti tinge tichiva namata. Tinozvona mundima yechi 51 muQuran verse yechi 56. Saka chinangwa chamwari ichi chinobata munhu wese kubva kumunhu wekutanga Adam rugare ngarwe kwaari pamwechete na Eve rugare ngarwe kwaari nokudaro Islam inoti zvaive zvakafanira kuti nzira yamwari yekuvanamata nayo izivikanwe kubva kumavambo eupenyu hwemunhu pano panyika kuno vakona baba vedu Adam.
Adam uyu ndiye mumwe chete here wa Adam na Eve unotaurwa nemamwe mabhaibheru?
Quran rinotidzidzisa kuti Islam igwa gwara rakasarudzwa naMwari kuva gwara reupenyu uye nzira yekunamata nayo Mwari yatingati chitendero zviri muQuran ndime yechi 5 verse ye chitatu uye kuti muMuslimu wekutanga anova Adam rugare ngarwe kwaari. Saka rakaive gwara rakasarudzwa naMwari rikatarirwa naMwari rikapiwa kubva muuchenjeri hwaMwari kumunhu wekutanga Adam akaritevedzera iye nekuridzidzisa mhuri yake neavo vese vakateera mushure make rikave gwara ravakange vachitevedzera senzira yekunamata nayo Mwari sechitendero.
Tinonzwa muri kutaura maprofita atinonzwawo kune mamwe marudzi echinamato ndivavo vamwe chete here vamunotendawo kwavari?
Vese vakazvipira mukunamata Mwari mumwe chete nekuzadzisa mirayiro yaMwari zvavakatara kuti zviitwe zvichiitwa zvavakatara kuti zvisange zvichiitwa zvichisiyiwa ndogwara rakauya zvekare kuna Noa rikauya kuna Abraham nekuna Moses kuna Jesu uye Muhammad rugare ngarwe kwavari vese pamukati nemaprofita vese.
Panoda kutsanangurwa ipapo panoti mutumwa Muhammad apo vamwe vanofunga kuti ndoo panotangira Islam yamuri kutsanangurwa.
Haina kuvambwa nemunhu. Zoreva kuti Islam haina kutangwa namutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari sekutaurwa kwazvinoitwa handizo nekuti Muhammad rugare ngarwe kwaari akapiwa chitendero chagara chiripo sekupiwa kwachakaita kuna Jesu kuna Moses nevamwe vese chinova chitendero chakatanga kupiwa kuna Adam sekutsanangura kwataita.
Saka imi gwaro ramunoshandisa mukereke menyu imi ritsanangure izvishoma iroro vanhu varinzwisise.
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Quran. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarwe kwavari. Naizvozvo Quran ndiro rinopaura tara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims mukurarama kwedu. Temo ine chekuita nekutenda atingati mabeliefs, kutenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tenga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kwedzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQuran.
Aiwa, nguva yedu ndoyo yaita shoma. Imam Marshall, ndinokutendai nezvamagoverana nesu muzuva ranhasi. Ndichakukumbirai mudzoke zvakare svondo rinouya tipwedzere pahurukuro iyi veruzhinji vagonzwisisa. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokuoneka iine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo zvakare kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, sarudzo dzekutsvaga vanhu vachange vari muzifa dziri kukonzera mutauro zvichitevera mitemo mitsva ichashandiswa mukutsvaga vachapinda muzvigaro zvakasiyana-siyana muzifa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Pazvigaro zvose zvichakwikwidzwa muzifa, chigaro chemutungamiri wesangano iri ndicho chine vanhu vabuda pachena kuti vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaFarai Jere, mutungamiri wePremier Soccer League pari zvino, muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, vakambovesa chigaro weDynamos vaThemba Muliswa, muzvina bhizimisi ari kuBritain vaMasha Ogore, uye muzvina bhizimisi uye vaine zvikwata zvenhabvu vaWangu Mazodze, avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti vabuda musarudzo iyi. Mukuru weZifa Muzare Yvonne Manwa vanoti kunyoreswa kweavo varuda kukwikwidza zvinzvimbo musarudzo kwavhurwa kusvika musi wa 10 zvita uye sarudzo chizoitwa musi wa 25 ndira 2025. Vanoda kukwikwidza vanosungirwa kutevedzera mitemo mitsva yakatarwa neZifa Congress inoti munhu anoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa nemutevedzeri wake anofanira kuve ane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 ordinary level subjects dzaakabudirira. Pamusoro pezvo anofanira kuve mugari muZimbabwe kwemakore maviri akateverana. Mitemo iyi yakapasiswa neSports and Recreation Commission kuti ive mubumbiro remitemo yenhabvu munyika. Asi aimbove gweta reZifa vaRalph Maganga vanoti mutemo we 5 O levels pamwe nemakore maviri akateverana munhu achigara muZimbabwe yakagara iripo asi kungoti yaive isati yaiswa mubumbiro remitemo sezvaitwa izvi. Vajere vanoti mushure memakore mana vatungamira nhabvu yezvikwata zvepamusorosoro munyika vave kukodzera kutungamira ZIFA. Vamponda vanotiwo nhabvu iri kuda munhu akaita saivo anoziva zvemafambisirwo emari.
Munhu ari kudiwa pabasa iri haasi munhu anotamba bhora, ari kudiwa munhu anonzwisisa zvemabhizimisi, anonzwisisa nezvemari, anonzwisisa kugadzirisa kuti mari inouya sei. Ndopa ndokunoti ipapo makandidates akawanda ndokwanisa kunge ndichiziva kuvadarika.
Vamuriswa vanotiwo ivo chete ndivo vakakodzera kutungamira ZIFA.
Inini ndakadzidza nyaya dzemasports and bora e-sport. Hapana munhu ane degree rebora kana recricket kana rugby kasi zvese zvinoenda under sport and sports management. Saka zvinoda munhu ane ruzivo akaenda akanodzidza kuti zvemasports zvichibatanidza bora zvinoranwa sei.
Vagore vanoti ivo vanokodzera kukwikwidza nekuti vapedza nguva yavo yakawanda vari muZimbabwe vachifamba nemaorias. Asi munyori mukuru weFootballers Union of Zimbabwe vaTerence Malunga vanoti nhabvu inokodzera kutungamirwa nevakamboitamba chete.
Chishuwo chedu chikuru ndechekuti tikwanise kuonawo vakomana nevasikana vakambotambawo mutambo uyu, vakwanise kuvawo vari mukati memuunganidzwa wesangano reZifa. Izvozvi zvinokonzeresa kuti ruzivo rwavo rwekuva kuburikidza mukutamba kwavo vakwanise kuzviunza patafura.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinirawo vachiti vakambotamba bhora ndivo vanoziva zvinodikanwa mukufambiswa kwenhabvu munyika.
Tinoda vanhu vanenge ana Peter Love EPO akatamba level highest level. Tinoda vanhu vanenge ana Benjamin Mwaruwaru. Saka ndivo vanhu vatinenge tichida. They've got the nation at heart.
Asi mutsigiri wenhabvu vaKudzaibere vanoti hazvinei nekuti munhu akambotamba nhabvu asi chinodikanwa ruzivo rwekutungamira nhabvu yacho.
Munhu akambotamba bhora, munhu akambotamba netball, munhu akambotamba cricket haakwanise kukunda munhu anoziva mafambisirwo emari, haakwanise kuziva management any another level kuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira.
Mutsigiri weDynamos vamasimba denenga vanoti munhabvu hamusi kudiwa vanoita nezvematongerwo enyika.
That person anenge apinda achita kuti admin we sport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumareserva achiconcentrata ne constituency yake asi kubhora kunenge kuchida kuita sei kuchida kuranwa.
Pari zvino nhabvu muZimbabwe iri kutungamirwa necommitte yeZifa normalization committee iyo yakagadzwa neFIFA kuti igadzirise nhabvu munyika uyezve nekuronga kuti kuitwe sarudzo yevatungamiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iyoyi nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, inalisikele kukwene kanzili, kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi ke demand ukuthi ngiyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baxoxa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 kwamawadi ehlukeneyo alendawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezidakazini bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto yabona namadrasa anjeni kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lo mnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kathesi ikakhulu akobulawayo. There's lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezizenzakala that are concerning bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is we have a specifically for one, but the city council is here for further about the budget. The city council is here to make the informal sector a key budget to which I expect to be the city of Ingala, Ingala, and the local road. It is in Ingala. I'm an informal sector, so they analyze the follow up the whole day, the city council account here at Konoka Wenzara, and what we do, which is in the previous budget, 2022 to 2023, and then I see it. We will be from the city council. Only Kora Kuru attached, which may be the information you must think that himself.
Sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingani uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more of a training fundisa izakhamuzi nama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance, and njalo i-city council ma esithethe imali leyana ikuforensile ama-tesis siyathola konke ama-levo onke lamana by President Jani, yet in the country, and nobody opens their work accounted because the money and Yabo, we call a future which we pay the city country to live. So, this for this is a Kamuzi, Lama vendors, which Kuma renters, Kuma rates, Kuma licensing, United States for the country. Ilungelo labo olokuthi behambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% pension fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ngucouncil. Kulilungelo labezakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ucouncil wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% pension yalo. Kulilungelo le-informal sector ukuthi iyebuze ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalevi, liyenzani kahle kahle kucouncil. Into imali iyikholekayo from yithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped masosi siyalobha besiyadvocate for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladeni.
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe betraine abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo. Abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebenelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali, athi imali leyo nokuthi siyakhela ama-vending bays. Sengasayenzanga ama-vending bays lawana kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethi ubhajethi yasenzeka lokhu alokhu alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe i-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini ikuthi baye belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo then futhi kansile ngae kuyifika yobathakona kwana ukuthi hayi abala know how
i-council isilogacha oluqondane lama informal traders. So luqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko?
So luqalisile ukusebenza umahluko ukukhona njalo mkhulu ungakhangela ngazi ukuhambe kubo sokufile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo. Most of the people akhezivele bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezi ndawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngumasipala. So i-department yana is very important njalo futhi yenza abantu bebe lama infrastructure e-proper ama-vending bays aluphahla enkulumane lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo. It's all due to ukuthi khathesi sokule department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Talamukela Zulu, uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthombo zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba nilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazitsho ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madabudabu Shabalala, umshiza wezintombi zakwaShabalala uMagidazi Ntombi Sempedeni uGidazi yedlulayo etsholothi lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakubona wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani wena?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda mpela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezo zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazithi laba ngabachithisa ibutho laba abachithisa amaguqa laba abachithisa umkantshobomvu kuya ngesigaba ngesigaba ngibalisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba leso lesigaba leso kulesigaba leso so ngaphansi kwawo kwezintona zamabutho ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kungaphuba lezintona okuyizona zamabutho ezincedisa lapho ukuthi kusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthiwa ke ngiyabe nomcimbi omkhulu akusitele ngomcimbi loza
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba besi-last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawa kithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi sesiyavala umnyaka khona lana e-Gauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ntobhengwe lakamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi balele ngayo abafunga bathi angeke amwela umzengalo wamwela amakhanda amadoda uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omuhla lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha besiya khona mhlaka 30 November kwa isathathe sabe silana eTarfontein esikolweni laphana okuthiwa yiBZB Hope Fountain School eTarfontein yikho lapho sabe sihlangene khona.
Yeah, wanxusa abantu
wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokuqathe kangalani khonokho
kakhulu kakhulu ukuthi ngemva kwemisebenzi engaka esiyenziwe isizwe lonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela wenduna udakamela sesibuya lapho kwaba le month cultural event eyayenziwe enduneni laphayana enkezi umaphisi sesibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni ukuyakhumbula inkosi umzilikazi sesibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi umzilikazi sithe sibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGampu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt sithe sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawa kithi umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufunza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi bebonga amaqhonga abakhokheleleyo zange sibe neengozi eziningi asihambile siyile ezizweni ezinye ezifana labo Swaziland siyile KwaNatal siyile endaweni zazange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika kuqhatheke kakhulu kakhulu
hayi sibonge kakhulu jabalelonga akusaso yeloke ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lwakhethwa umntwana wakokumalo oba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolibalisa ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube lilale
ngela manyama bayawagcina masiba usenzi
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter 6 verse 4 ithi lani bobaba ingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya la ngokufundisa kwenkosi kuthi ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya kutshoni uNkulunkulu wamdalelani siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthiwa umuntu uthiwa ngubaba wenzani kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othiwa ngubaba wayevele ekhangelela ukuthi ubaba enzeni okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazabakhona kule ndlela okumele abakhulise ngayo njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa kulesikhundla sikamama kulomsebenzi kababa kulomsebenzi kamama ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona okokuqala ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya nguye okhokhela ngkhaya nguye oletha umbono ukuthi siya ngapi senzani sihlala ngapi sidlani konke lokhu ngumsebenzi kababa ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu uyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngakhe kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayesebenza kiyo esesebenze kiyo ke kwasekubuya-ke u-Eve u-Adam wasekholisa wathi hhayi leli lithambo lamathambo ami ubhambo lwamabhambo lwami u-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve kodwa-ke wayevele esesebenza uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini elungisa ewondla imuli yakhe ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli okwesibili yikulaya lokuqondisa abantwana sasibone kathesi emajele kugcwele amafana kugcwele obaba babe bemkhena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo nxa ubaba engekho oqondisayo asitho ukuthi ubaba hlukule ukuze abantwana ababambe ngokubahlukuluza kodwa sitho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu abantwana abaningi ukukhonzwa kwabuNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke njalo ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli isigaba sakhe sokuwondla isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi baningi abantu abakhula ke ubaba engekho ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu uyazidingela abantu emakhelwane omalume abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa kodwa kuqakathekile ukuthi kube lo umuntu oba ngubaba empilweni yakho njalo kokugcina ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu yikho ujesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini umuntu ongubaba uyasivikela uyasondla yikho ujesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke wena ungubaba kathi esondlaleleyo uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni uyabapha isinkwa sensuku zonke lo mama ongikhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli nxa umame ekwenza esondla lemuli uncedisa wena awumelanga lo msebenzi utshiyele umama uNkulunkulu wabeka wena ukuthi lowo ngumsebenzi wakho
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama likajesu siyathandaza nithandazela bonke obaba abalaleleyo basize ubanike umusa ukuba bakwanise uba ngobaba kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele moya kababa ngegama likajesu njalo nithandazela abo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ngubaba wabo umoya oyingcwele uzokubasiza abaduduze lalabo abahlukulukuzwa ngobaba enhliziyweni zabo niyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lisize ngegama likajesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye Nkayi Center kwelutshena Nyaje ezitolo zemateme Khomayanga lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo obizwa ngokuthi Inkayi Festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabheka usizi Fuzane yena ohlabela leMaduma Express uFuzane ungumsekeli kamgcini sihlalo wenkayi festival njalo sichazisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo
ebusizi Fuzane ekhaya ngizela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala sisukela kobulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu inyakeni odlulileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 siyabe sisenkayi center sisukela siye kwelutshena sisuke kwelutshena siye enyanje sisuke enyanje siye matene from matene siye eKhomayanga from Khomayanga siyoyivala sesisemtimele njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabela baba balutshwana abaculi ento ayibaningi bayafika maybe kuma 53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezimancane ba-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi bangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezisiphidleleyo siyabona namadrugs angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenza amagama amabi abanye sengingasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emqondeni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali ngiyani imali leyi njalo line libuqoqayo lincediswa mbane lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
alright umbuzo omuhle lo dadwethu imali leyi esiqoqayo laba basijoyinayo icover isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu umsindo lapho bangafika 300 siya ku-500 proper sound mhlawumbe mangayibeka ngaleyo nsindo isawunje ethe ukuthi plus transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla kwensindi yonke leyo mfrendi i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho isamba nokugidangoma usuke ungikho wedwa mhlawumbe lamagidangoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakhavahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oncedisana labo ukupromotha umculo wabo
ke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini njalo lina leya lidinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqana lomthetho ungaphakathi
ngoba singabantu esifika khashana ngapha mostly abaningi base South Africa bakhona abakulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkazi uyacela esikhwameni so abangenayo abantwana ngamadola then abadala ngamathuthulayo
khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi abantu
kangelela ukuthi bazabuya ngobuningi ukudlula lesiyana ngoba babethakazelele kakhulu kunjalo abanye abasiyeza engathi imibono ukuthi hayi yinto into eniyenza kuyafuneka sisitele kusaseyisikhathi njengabazali la ukuze sithole mhlawumbe sifike ikhavelo sakhongolozela lapho eningagigela khona labantu abazothathiswa lila ngamabizo izinto ezifanaa
nje bebaningi abazalixhasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngixhasa ozabini la ngizokunika okuyi-flexible ebhekele ukuthi naye kwelafisayide ishiziya also giving back ngasiphika laphana kuba khona kwethu nabantu baba baningi ukuze naye akwazi ukusomula business wise ngikhona ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami entayi esenta
kubaculi
kubaculi laba abasabelile ngisengikhosha laphana originally nayo izoba khona iyachasa nayo fakile isanda ngaphana nge-transport kanye nembijana mbijana funerals ekhomaya abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo Ntombi Yabelungu ngibiza ngumaphotholi bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlayo yahlekisa nakhona mpela kuze kufike up to 22 ngiyabanxusa abantu bakithi ukuthi kumele babuye bazobona ukuthi abantu abazobenza njani sicela basisapot khazi nala eduze ngaphambi kokuthi baye khathasa ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besikhangele khona sizosebenzisana nabo
lowo ngubheki Phuzane umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival ungabizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa